Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina gunyana 2018 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gonga mupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasibusiswa moyo vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nhengo yeMDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mokuwanikwa iine mhosva yokuchidzira kupisa imba yenhengo yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa ekanzuro neZimbabwe Republic Police avo ange achida kuvabisa mumigwagwa nechisimba uye pakuvara mapurisa nevanotengesa vane chitsama mukurwisana uku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa varwisawo mapurisa vachatema nematombo. Mapurisa ekanzuru neZimbabwe Republic Police ange achitenderera neguta achisunga nekutora zvinhu zvevanotengesa mumigwagwa kubva mangwanani, izvo zvazotsamwisa vazhinji vatanga kurwisa mapurisa panguva dzekuma 12 masikati. Zvitoro zvakawanda nemabhanga mumigwagwa yakaita saFirst, Jason Moyo, George Silundi kana Angwa zvavhara apo mapurisa ange ave kurwisana nevanotengesa mumigwagwa. Veruzhinji vakurira mapurisa ayo apinda mumarori avo akatiza ndokuzodzoka chinguvane ave nezvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzine mvura inovava. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga azokokwa kuzopedza mvonga mupopoto yange yave muguta. Meya veHarare vaHerbert Gomba vaudza vatori venhau kuti kanzuro haisi kurwisana nevanotengesa mumigwagwa uye iri kutaurira navo kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa kuti vatengesere.
Kanzuro inoyi haisipo pakurwisana nemunhu, angava vhenda, angava ani, angava imimi, iripo pakutaurirana nekuti kuronga kurangana. Hakuna mumwe chete anganzi ndiye anganzi angakwanise kunge achiita chinhu. Musha kuronga muri pamwe chete, mavhenda, imimi nevemwe vese vagari vemuno muHarare. Saka tinovhura nzeve kuti umwe neumwe anokwanisa kutaura nesu yaititaura.
Asi vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuona kuti vanotengesa mumigwagwa vaenda kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Vati mangwana chaiwo vachaita musangano nevanhu ava kuti vazive nyaya iyi. Munyori mutsva weguta reHarare vaHosia Chisango avo vawana basa iri nhasi vatiwo vanhu vari kutengesera panzvimbo dzisingaite uye kubvira pavakatanga chirongwa chekubvisa vanhu mumigwagwa guta rachena. Vati chirongwa ichi chicharamba chichiendera mberi kudzamara dambudziko rekorera rapera muguta.
Pari zvino takatotanga kuita mabasa ekugadzirisa guta reHarare takatarisa nechirwere chekorera. Pazvikaitika takamhanya tikaudza hurumende nevamwe vese vanotibatsira munguva zhinji, managovernmental organization, havana kunonoka kuuya kuti vatipe rubatsiro. Kutaura kwatiri kuita kuno, hurumende yakatoisa imwe mari parutivi yatatotanga kushandisa zvikuru kuti tibvise marara ari mumisha tigadzisewo zvemota dzedu dzinotakura marara.
Vaviri ava vatiwo zvichitevera kubuda kwekorera muguta pamwe nezvakaitwa nehurumende kuti yave state of emergency. Zvimwe zviri kuitwa muguta zviri kuitwa nehurumende, uye vati ivo havazive kuti zvinhu zviri kutorerwa vanhu zviri kuendeswa kupi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET, Vasamiwo Wadzai vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo nhatu dzakuvara munyonganyonga yanhasi. Vawadzai vatiwo vashamisika zvikuru nokuita kwemapurisa sezvo paine musangano wavachaita mangwana nekanzuru navese vane chekuita nenyaya iyi. Vawadzai vaudza Studio 7 kuti vakaudza hurumende kuti nyaya yekubvisa vanhu mumigwagwa nechimbi chimbi haiite, uye kuti zvakakosha kuti vanhu vagare pasi voita nhaurirano nechinangwa chekuti munhu wese akwanise kuita basa rake akasununguka. Hurumende yakamisa mabasa ekutengesa mumigwagwa mumadhorobha ese munyika senzira yekudzivirira chirwere chekorera icho chinokonzerwa netsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanotengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanoti vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vanotengesa mumigwagwa vati vacharamba vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa nekuti vari kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa umo mavari kudzingwa. Amai Linet Chidembo vanoti vanorwadziwa nekuti mapurisa ari kuvaudza kuti vari kutumwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanoti vakavavhotera.
Zvinotibata pakati pemwoyo. Chinotinyaya kutirwadza ndechekuti mapurisa aya achiuya nekanzuro achizotitorera, vari kuti ivo vakatumwa naprezidendi kuti vazotishungurudza. Isusu vamwe tiri shirikadzi, tine vana vatinawo mudzimba, nherera dzinoda kuenda kuchikoro, dzinoda chekurya. Kuti nherera dzandinadzo dzirye dziende kuchikoro chinobva pamusika. Kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo, pamwe ndandokwereta mari kuwizroti ndoibhadhara nei vana ava vacharya nei, mapurisa aya anototisakatotirenerwa izvozvo. Ko isu tisina varume torarama seivo? Vana vedu vorarama sei ipapo? Kuenda kumabhawa kwachona vanhu vanondorohwa ikoko. Isu kumabhawa hatidi, tinoda kutengesa tichemberewo pamusika. Ivo purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here?
Umwe mugari amai esi munazvo vanoti ivo chiri kukonzera korera ikanzuru nehurumende dziri kutadza kuita basa ravo nemazvo sekutakura marara pamwe nekuwanisa vagari mvura yakakwana.
Isusu tiri kuomerwa mapurisa chaiwo zeta rapi. Vana shefu vacho ndo vari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu nokuti nyaya iyi yakatobva nekuna purezidendi. Saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nheri, hatizi kutobatana napapi. Uye zvinorevei ndo zvavakatirenigwa here mapurisa kuti vanouya vachizosunga mavhenda? Nyangwe ivo purezidendi vanoda kuti tirarame sei? Ngavatipe zvokudya tiri kudzimba, kana zvirizvo zvavanoona kuti isusu nyaya yacho yekuti kwai kolera nechiichi, asi havasi kusenga marara, vari kungogwisana namavhenda.
Muzvare Shamiso Mutonono vanotiwo kanzura iri kuvabvisa mumigwagwa iri pakati pedhorobha vachivaisa kumapeto kusina vanotenga zvinhu zvavo. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvavari kutorerwa nemapurisa zviri kuendwa nazvo kudzimba dzavo vazvinozvidya nemhuri dzavo.
Vatora zvinhu izvozvo vanotora vondopisa vorasha. Ivo votozoona vamwe vekukanzuru ikoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru, votovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi. Uye futi vaakutirambidza futi kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dziya dzekumaruzevha kuenda kumashow kuti tiwane kuraramisa. Tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti, hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kunotwapedza fomu 4 fomu 6. Ndinongova navo mumupando, ini ndato murume wakafa ike zvino zveni vana vaivo ngoramba vachingovamo. Baba vavo vakapedza chikoro, vakavesiya vava vapedza kuvapinza zvikoro vakangogara. Ndangova nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya, hakuna mabasa.
Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ndiyo yakakomekedza makanzuri kuti abvise vanhu mumigwagwa sezvo munyika maita korera. Vati kanzuri yeMasvingo haina urongwa hwokudzinga vanotengesa mumigwagwa. Studio 7 yatadza kubata gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai mweutinzi wedivi ravo. Asi vanotengesa mumigwagwa vakaita saamai Snodia Hove vanoti havasi kuzobuda nekuti havana imwe nzira yekuraramisa mhuri yavo. Vashoropodza zvikuru vamunangagwa vachiti hurumende yavo iri kuda kuwanda nekorera kuvabvisa mumigwagwa sezvo sarudzo dzakapera vakawana mavhoti avaida. Mudhorobha remasvingo mune munhu mumwe chete akafa nechirwere chekorera uye munhu uyu anonzi akabva nacho kuHarare. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuru yeguta remutare nhasi yatanga kubvisa nechisimba vanotengesa zvekudya muguta iri zviri kunze kwemutemo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu vari kudzingwa ava vanoti vacharamba vachitengesa mumigwagwa sezvo iriyo chete nzira yokuwana nayo mari yokuriritira mhuri dzavo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vanotengesa zvekudya vose vasina magwaro vanofanirwa kubva munzvimbo dzavari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera.
Ya, ndinofunga mukatarisa pane tsamba yabudiswa nhasi nekanzo yakanangana nenhau ichitaura nenhau yekuti nhasi tiri kuti ndozuva rekupedzesera wemavhenda kuti vange vari murodhi, I think kuma 12 masikati anhasi. Iyi nhau yekuti tiri kutarisira kuti vahama dzedu tichengetedze utano hwedu panguva ino yatakanangana nenhau yekorera iyi. Tiri kutarisira kuti isusu nzvimbo imwe dziri kubikirwa vanhu masadza nenzvimbo dziri kutengeserwa vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro, munhu atengeserwa rutuya anogona tadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi bose mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo. Saka uchinzi fruti iroro kana rine utachiwana wekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa nouchitachinwa naivawo. Saka tiri kuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga furutiraka anokwanisa kuenda kunorigeza.
Vatandi vati vanoda kuti vatengesi vose vechikafu vaite sezviri kutarisirwa zvekutengesa panzvimbo dzakatarwa uye dzakachena dzine zvimbuzi uye mvura yakachena yemupombi. Mutauriri wekanzuru yemutare vaSpring Mutiwi vati mapurisa ekanzuru achashanda pamwe chete nemapurisa ezita rapi mukuzadzisa chisungo chehurumende chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanotengesa zvekudya ava vanoti havana chimwe chavangaite chinovapa mari kunze kwekutengesa mumigwagwa. Amai Chiriti Matondo vati vanotarisira kuti kanzuru yavo ivape mukana wekuita basa panzvimbo yakatarwa kana vaipiwa.
Utigadzirirewo pakanaka pekuti tidini tione kushandirawo tichiraramisawo mhuri dzedu ndozvatinongoshuvirawo. Anonga uchichingotsvagawo place inonge irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu.
Amai Ebigonduna vati kubika sadza ndiwo musimboti hweupenyu hwemhuri yavo.
Sadza kudoko atinotowanawo kurarama uchengeta vana school fees marendi nekuti vatipo kana kuti badharisawo kana pawiki.
Muguta remutare mune vanotengesa vangangosvika zviuru zvishanu kusanganisira vekumisha inogara veruzhinji. Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr Patron Mafaune vanoti mudunhu mave nevanhu vanosvika vatanhatu vakabatwa nechirwere chekorera uye vanhu ava vari kuita zvakanaka kuzvipatara zvemurambinda nerusape Mission Hospital. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vari kurapwa vari muchipatara chemuHarare zvichitevera kuendeswa kwavakaitwa nezuro mushure mekurwara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kurwara kwavamoyo kwaita kuti vatadze kuenda kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly kana kuti UNGA kuNew York, uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga nechitatu chinouya. Pasvika Studio 7 pachipatara cheAvenues Clinic muHarare, ana chiremba vepachipatara apa varamba kuti tipinde muri kurapirwa vamoyo vachiti muri kungobvumirwa vanhu vashomanana chete, uye varamba kutaura kuti vari kurwara nei vachiti mitemo yebasa yakavasungambira dzakondo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaburitsawo vhidhiyo padande mutande vachiti vakwanisa kuona vamoyo uye vati vari kuita zviri nani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rehurumende rinoona nezvekuburitswa kwemashoko. Amai Monica Mutsvangwa kana okunzwa kumudzimai wavamoyo amai Lois Matanda Moyo imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti kutadza kwavamoyo kuenda kuunga zvichaita kuti Zimbabwe itadze kushandisa mukana womusangano uyu kutaura nehurumende dzekunze dzakawanda idzo dzichange dzine vamiriri pamusangano uyu vamoyo avo vakazivisa nyika muna mbudzi gore rapera kuti mauto ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekubvisa mbavha dzaive dzakakomberedza vave mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vari kutungamira urongwa hwehurumende hwekuti zimbabwe ichidzokera pamakare kare payaidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika
izvi zvinoreva kuti zimbabwe inorasikirwa nemukanwa wokuti isangane nemamwe maleaders kune dzimwe nyika zvikuru sei vavo vanokwanisa kupa mari kuzimbabwe kuti inge inobudawo munhamo yainenge iri zvichitevera maelection asina kujeka akaitika muna July. Saka tinoona kuti mukana watambisika kuzimbabwe nokuti hakuna zvemaopportunities akawanda okusangana navatungamiri venyika dzakawanda pamusangano. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru.
Kusaenda kwaSB Moyo kunoshungurudza nekuti musangano uyu waizovapa mukana wekukurukura nedzimwe nyika dzingada kufambidzana kana kudyidzana neZimbabwe mukugadzirisa upfumi.
Asi imwe nhengo yebato riri kutonga reZANU-PF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kurwara kwatadzisa vamoyo kuenda kumusangano weUnited Nations uyu Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana vachiti kufa kwemujoni kamba aivharwe.
Tine urombo kuti vaSB Moyo Minister of Foreign Affairs and International Trade vanokwanisa kunge vachienda kuUnited Nations. Kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa hurukuro dzange dzichitwa ikoko nekuti Zimbabwe yakamirirwa zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaMnangagwa vakasimuka munyika nezuro vakasiya mumwe wavatevedzeri vavo vaKembo Mohadi vari ivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Musangano weUnited Nations uyu wakatarisirwa kuzeya nyaya dzerunyararo pasi rose nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushandi mukuru wemuzinda weBritain muMyanmar apa pfungwa yekuti vakuru venyika iyi vanofanirwa kumiswa pamberi pedare reInternational Criminal Court nemhosva yekukonzera matambudziko akatarisana nevanhu verudzi rweRohingya vemunyika iyi. Sangano rinorwisana nekushandiswa kwenezvinodhaka pasi rose reWorld Anti-Doping Agency razivisa nhasi kuti richabvisa kurambidzwa kushanda kwesangano remuRussia rinorwisana nezvinoshandiswa kwezvinodhaka reRussia Anti-Doping Agency. Kunyange hazvo huwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera huri kuderera, zviri kukonzera chirwere ichi hazvisati zvanyatsogadziriswa sezvo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende, kanzuru uye dzimwe nguva vagari vemumaguta. Hurumende inonzi haisi kuvaka madhamu uye kupa makanzuro mari yainofanira kuwana pamutemo. Iyi kanzuro inonzi nevamwe inokanganisa nenyaya yehuori. Vagari vari kupomerwawo mhosva yekusabhadhara mari dzemutero, izvo zvinopa kuti kanzuru iomerwe nezvinhu. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba uye meya weguta reHarare vaHerbert Gomba. Totanga nokunzwa kubva kuna vaGomba nezvamamiriro ezvinhu.
tiri kuona manhambazi ari kuuya kuzvipatara achirapwa achidzikira. Tiri kuonawo zvakare vanhu vedu vachiregera kuenda kunonwa kune mvura yakashata kuya kumatsime kwakacherwa. Tiri kuona zvakare vanhu vachikoshesa utano vachishandisa madishwash, sanitizers, aqua tablets nezvakawanda zvinoita kuti utano hwangu huchidzivirirwa. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara kwedu ndivo vatinotarisa kana tichiti isusu manhamba dzaakudzikira. Zvakare tiri kuona vanhu vari kunge vachishaya panyaya iyi. Pa 32 apa ndiri kuona zuva ranhasi nere nezuro, nere kuswera zuro, ndiri kuona kuti vanhu vakashayika ipapo vashoma shoma. Tingatoti ripoti yandapuhwa inoratidza kuti mumwe chete akafa nekuda kwerenal failure. Tichiri kuinvestigata yedu kuti yakakonzerwa nekorera here kana typhoid. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvandiri kutarisa izvozvo kuti ndikuudzei kuti manhamba zvedu akudzikira.
Ndouya kwamuri vashumba, munoona dambudziko iri richinyatsopedzwa here muHarare?
Tinofunga kuti dambudziko rekorera kana pakaita mushandira pamwe pakati peguta, hurumende, masangano akazvimirira nevagariwo vachiita zvinhu zvinochengetedza utano sekushandisa zvimbudzi, kumwa mvura yakachena, kugeza maoko nekungopractisa magood hygienic practice, korera inopera. Nekuti chinhu chinongoda husmart uye kuwanikwa kwemvura kwakakwana. Zvinongoda kuti hurumende, mukanzuru nevose masangano anotarisa nyaya dzeupenyu hwevanhu wabatane, waone kuti zvinhu zvinokodzera upenyu hwevanhu hwakanaka zvaitwa.
Todzoka kwamuri Meya Gomba, vamwe vari kuti kanzuro haisi kunyatsogadzira masiweji ari kuputika munzvimbo dzakasiyana siyana, ndo zvapa kuti dambudziko iri ribva ranyanyokomba kudai. Munoti kudii, chii chiri kuita kuti zvisagadzirwe?
Pari zvinezvi inini handina kutarisa kuti ndingapana nemhosva nemumwe kuti sei basa riri kuitwa. Ndiri kutarisa kuti vashandi vari kuita basa here kugadzirisa dambudziko riripo ratakatarisana naro. Mukapinda munyaya yekupanana mhosva, munobata zvakawanda vanhu vachishayika. Kanzuro inokuudzaiwo kuti vamwewo vanhu havasi kubhadhara. Isitotiwo futi zvakare vanhu vauti kanzuro haisi kugadzirisa zvakanaka. Saka inini handisi munhu anodastereke kuda kutaura maringe nezvikomerwa zviri mukati meupenyu, but ndiri munhu anoti aiwa pabasa riri kuitwa ngariitwe. Vashandi vekanzuro ngavagadzirise mapaipi aya kubva paanotangira kuti paproblemu kusvika pamwe pacho paanoperera kuti paproblemu. Kutaura kwandiri kuita izvi, tikutaura zvepaipi yakaiswa 1960-1970 yapera basa yaora isina kumbobvira yaita mukana kuvachingo ichiiswa imwe yakati nakei. Naizvozvo zvatiri kuita izvi zvekuti tikagadzira apa togadzira apa tongobvara maburi epari kubuda mvura pari kunika.
Vashumba, munoona sei nyaya?
Nyaya huru iripo ndeyekuti kukanzuru kuvashandi vanotarisa zvekugadzirwa kwesuwereji hawana zvinhu zvekushandisa. Tikatarisa maripotsi atinenge tichipiwa nevashandi vari kushanda mumadistricts umu, kunyanya kunogara veruzhinji, vari kutizivisa kuti hawana zvekushandisa. Saka maripotsi ari kuunzwa esuwereji hawasi kugona kundoashanda nekuchimbidza. Kunyange waine shungu yekuti zviwe zvinoitika, unofunga prosesi yekuwanikwa kwezvinhu zvekushandisa inenge inotora nguva yakareba. Saka iroro dambudziko ndo rimwe rinoda kugadziriswa.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba manzwa zvekare kubva kuna meya weguta reHarare vaHebert Gomba. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muhurukuro yanga yachikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabvisa vamwe vanyori vemapazi ehurumende vachivaendesa kune mamwe mapazi, vamwe vatsva vachipiwa mabasa aya, ukuwo vamwe vachiendeswa kumijandigere. Vaive munyori wezvekuburitswa kwemashoko uye vari mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba ndemumwe wevanyori vakaendeswa kune mamwe mapazi. Vacharamba ndivo vave mutevedzeri mukuru wemutauriri wemutungamiri wenyika. Vaive mabharani wehurumende vatobayiwa mudede ndemumwe wevashandi vakuru vapfumbamwe vakaendeswa pamujandegere vanosanganisira vaimbove mumiriri weZimbabwe kuUnited Nations vaBoniface Jilausiku navaJoey Bima. Vamwe vanoti dano iri ratorwa navamunangagwa rakanaka sezvo richipawo mukana kupfungwa itsva kuti dzipinzwe mumapazi aya. Asi vanoongorora nezvamatongero enyika uye vachitungamira sangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinoshandura mumashandiro emapazi ehurumende sezvo hurumende yacho ichingori imwe chete.
Handioni sokuti kuchinja kwamapermanent secretary isolution. Nokuti zvani inongova zvani imwe chete neko zvinozotoriwesa handiti vese vakabviswa mumacabinet ministers vakaenda kupolitibro madecision anenge achinoita kupolitibro achizopiwa kumafunctionary arms egovernment hapana musiyano between party negovernment. Saka masekretari aya zvatinoziva muZimbabwe ndokuti mapolitical appointees vanoita zvido zvavo vakaapointa. Saka hapana kunyanya musiyano except kungoti kuda vamunangagwa vakabvisa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga aripo aya anga ana allegiance kuna vamugabe saka vavadawo vavo vane allegiance kwavari but otherwise in terms of performance and delivery.
Asika Dr. Joe, vamwe vari kuti vasarudzwa ava vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa avasarudzirwa kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika, munoti?
Maonero anosiyana because unanzi hwavanoona isu hatihoni. Ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinoziva ndezvekuti even kana une unyanzvi unochinjwa woseva mainterest ezano. Kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useve mainterest ezano. Saka wedza unyanzvi kana kushaya unyanzvi result yekupedzisira imwe chete yekuti vanoita zvido zvezano. Iko zvinouya zvino kuti politiburo inenge iriko ichiditemera kuti zvinoitwa ndezvipi. Unless kana zvane yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike.
Vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistrar general nekuchinjwawo kubva kwavaGeorge Charamba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiswa muhofisi yemutungamiri wenyika. Imi munoonawo sei?
Vamudede inga vakataura wani kuti ini ndaingova mutumwa, mutumwa hana mbonje. Vanga vakatoudzwa kuti vaite seizvozvo. Saka kushauya umwe mudede futi anongoita saivo kana kutoita wese. Vokuva George Charamba vanga vakaoma musoro asi even kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva uyezve uchauya wacho uchangoita saivo kana kutova wese. Saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mvongo mupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorisana nevanotengesa mumigwagwa. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nhengo yeMDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mokuwanikwa ine mhosva yekuchichidzira kupisa imba yenhengo yeZANUPF kuMutasa Central. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mtuaga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 20 kumpandula 2018 nenguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singoba abantu sibaholile, asikhulumi ngento engenzakalanga, sibabonela abantu begidima lapha kumatasatasa kula maroli. Kuyibiza ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani liyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona nayingela zambuzi, nayingela manzi, nayingela labantu abafika khona ngale, kuyebe kuthiwa abantu benze njani.
Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa isitaladeni zeHarare lamapholisa namuhla. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo ulaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Uhulumende ubikwa esevumile ukuma kancane ukuthengela amalunga edalela ePhalamende kanye labaphathintambo izimota ukuze alwisane lomkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa izitaladeni zeHarare lamapholisa lamhlanje ngesikhathi amapholisa ezama ukususa abathengisayo laba esitaladeni esithi yibo abamemethekisa umkhuhlane wekholera. Kubika uMavis Gama.
Umeya weHarare uKansela Herbert Gumba utshela umhlangano lentathelo zindaba wokwethula osekhethwe ukuba ngumabhalane omkhulu kamansipala uTown Clerk uinjiniya Osaya Abraham Chisango osethatha isikhundla esachiwa nguDr. Tendai Mahachi ukuba akazi lutho ngalezi zimpi, ngoba bekhulumisana labaphila ngokuthengisa laba athi bayakujabulela ukuyaqhuba imisebenzi yabo kulezo ndawo okwathiwa bayekizo.
No, we remain committed to engaging them.
Sizimisele ukube sikhulumisana labo, sibatholisa lezo ndawo zokuthengisela. Udlakela kaluveli yithi thina sizimisele ukusebenzela wonke umuntu oyisakhamuzi seHarare, lanxa sisazi mhlophe ukuba kuludaba oluvusa ulaka kwabanye. Kungalesi sizathu sikubone kufanele ukuba silandele indlela yokukhulumisana labo.
UTown Clerk uInjiniya Chisango uthi endaweni ezilungiselweyo ukusebenzela abaphila ngokuthengisa zizafakwa konke okudingakalayo okubalisa amanzi lezambuzi, lanxa abaqhuba lomsebenzi bethi ngokunye kokubenza baqhubeke bethengisela ezitaladeni ngoba kufana nje lalezo ndawo lapho basiwa khona.
Yes, besides available,
the basic infrastructure that is there on the two sites that were open.
Silezakhiwo ezingakalayo kwindawo zombili lapho sifuna bayithengisela khona. Kulamanzi ahlanzekileyo aphuma empompini lezambuzi. Kungaba ngezingeneliyo nxa siqathanisa leqansa kwenani labaphila ngokuthengisa lapho. Kodwa konke kukhona. Sizobona okokwenza ukungezelela kulokhu. Lingakhangela lapho abathengisela khona ezitaladeni. Akunazambuzi namanzi. Njalo kazilungelanga ukuthengisa. Bangavuma njengalokhu esivumelana kikho ukubuya baye kulezo ndawo esibalungisela zona. Kutsho ukuba lezakhiwo zizangezelela.
Ngaphambilini umphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo utshele umbuthano obusema ofisini akhe emkhosini wokwamukela usizo oluletwe ngabe Grand Millers Association of Zimbabwe luqondiswe kunhlelo zokulwisana lesihudo secholera ukuba lanxa besusa abaphila ngokuthengisa laba ezitaladeni zeHarare kabajonganga ukulwisana labo.
We want to weed out all those who are doing illegal vending.
Sifuna ukususa bonke abaqhuba imisebenzi yokuthengisa okungekho emthethweni. Sifuna ukususa bonke abathengisa okudliwayo ngoba sisisazi ukuba abantu bethu banakho ukulahlekelwa impilo. Kasenzi lokhu ngoba sifuna ukujezisa abantu bethu ukuthi bangaze baziphilise. Senza lokhu ngoba sifuna ukulondoloza impilo. Ngithanda ukubonga abezomvikela laba ukugatsha kahulumende abaqhubeka besebenza nzima ukwenza lihlanzeke idolobha.
Le nkulumo yeziphathamandla zikamunicipal lomphathintambo wezentuthuko yezabelo phezu kodaba lokususwa ezitaladeni phakathi eHarare kwabaphila ngokuthengisa iza ngemva kokuba kube lokulwisana phakathi kwabaphila ngokuthengisa laba lamapholisa weZRP asebenzelana lakamunicipal lapho uhlangana khona umgwaqo weFirst Street loJason Moyo. Ngolwesithathu kube ngesifanayo abaphila ngokuthengisa laba bejikijelane ngamatshe lamapholisa eZRP lakamunicipal eflyover ephuma edolobheni kumgwaqo uSimon Mazorodze. Omunye wababone iziphithiphithi sekujikijelanwa ngamatshe phakathi kwamapholisa labaphila ngokuthengisa laba phakathi kwedolobho leHarare umnumzana Nkosi Khona Dibidi usola inkulumo yeziphathamandla zikamunicipala le ezilandula ukuba kulalezi zimpi esezithe zabakhona.
Angiyizwisisi ngoba abantu sibabonile, asikhulumi ngento engenzakalanga. Sibabonela abantu begijima lapha kumatasatasa kulamaroli, kushibinzi ukuthi amaroli la abantu batshele ukuthi hambani liyesusa abantu laba, but indawo lapha abafanele ukuthi baye khona ncayengela zambuzi, ncayengela manzi, ncayengela labantu abafika khona ngalo, kuyebe kuthiwa abantu benze njani. So umongameli weHarare nxa esithi yena akakwazi ukuthi laba abaxotshaniswa ngamapholisa lani lani ngabangaphi, akusincedisi khona lokhu ngoba akwenzi ukuthi enze ngani akakwazi lutho zona izinto ezingazona lezi zisenzakala ebantwini abayibo abakhokhelayo.
Lalokho kuthiwa ngumphathintambo wezentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana July Moyo ukuba bengalwi labaphila ngokuthengisa laba uDibidi uthi kakuhambelani lokwenzakala emphakathini.
Kunokunye esingabe singakuzwisisi khona lapho ukuthi kanti uminister uyakwazi yini lokho okwenziwa ngamapholisa la mapholisa ka-City Council? Akusincedisi ukuthi sibe sisizwa uminister ekhuluma okwakhe ingani izinto zonke ziright, umiyala esithi haya abathengisayo ebuthini esikhuluma labo vele konke kuright sebezahamba lapho kumele beyethengisela khona. Kodwa abantu sibabona bethathela izinto zabo ilanga libalele lishisa linje. Kufanele ukuthi abantu bebe honest ukuthi be isituation leyi idililelayo kuhle, abantu bancediswe laba abasikhokhelayo labo besikhokhelela endleleni engcono engathuthukisa ilizwe.
Uthi lokhu yikuqholoza kwenkokheli engazimiselanga kululungisisa luphele lolu daba lokususwa kwabaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Ukuqholoza ukuphinde kaningi kakhulu ngoba nxa umuntu engumkhokheli engatholi isikhathi sokuthi azwisise izinhlungu ezehlela abantu abathengisayo laba ebelonke phonga ukukhuluma nje okungama statements okungelani lezinto eziqathekileyo eziyazona lezi, yibuqholo obuphindwe kakhulu.
Uhulumende uthethele linyathelo lokubasusa ezitaladeni zedolobheni leHarare abaphila ngokuthengisa laba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera edolobheni leli njengenye yendlela zokwenqabela ukusabalala kwawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo obona ngobudlelwano phakathi weZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uyelatshwa esibhedlela se-Avenues Clinic eHarare lapho agijinyiselwe khona izolo. Ukugula kukaMoyo kwenze wehluleka ukuya emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York khonapha eMelika lomongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma kulomhlangano ngolwesithathu okwakuqala lokhe ethethe intambo zombuso. Umsekeli kamphathi ntambo bona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutodi uthi wenelise ukuyabona uMoyo njalo uthi ubangcono. Umsakazo weStudio 7 kawenelisanga ukukhulumisana lomphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ngesimo sikaMoyo. Abanye bakhathazekile ngokungayi kukaMoyo emhlanganweni we-United Nations ngoba besithi lokhu kulakho ukwenza eZimbabwe lilahlekelwe ngamathuba okukhulumisana lamanye amazwe angaphathisa kuntuthuko yelizwe emhlanganweni lo. Kusenjalo umongameli Mnangagwa okhonapha eMelika emhlanganweni we-United Nations ukhangelelwe ukuhlangana lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kuleli ngesonto ukuze ezwe imbono yazo ngendlela okungathuthukiswa ngayo umnotho. Umnangagwa ukhangelelwe ukuphatheka kweminye imihlangano ye-United Nations kanye lokwethulela umbuthano lo mbiko wakhe ngeviki ezayo. Ukhangelelwe njalo ukuxoxisana lenkokheli kanye labo somabhizimusi bakwamanye amazwe ngendlela yokubahuga ukuthi bazisebenzela eZimbabwe ekuthuthukiseni umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa ukhatshwe iziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Mangutka labanye. Osaphethe isikhundla sakhe eZimbabwe ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Kembo Mohadi. Ukuzwa okunengi ngomhlangano wezizalwane zeZimbabwe lomongameli Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo isiphathamandla se-MDCT khonapha eMelika.
Umongameli Mnangagwa uvumile ukuthi ahlangane lezizalwane zeZimbabwe ngesonto le ezayo eNew York. Isikhathi le venue I think for security reasons kuzo-announcewa closer to the time, mhlawumbe khona ngeSunday noma ngeSaturday ntambama. I-meeting yakhona ihlanganisa zonke izizalwane zeZimbabwe ezifisa ukuthi zihlangane lo mongameli, zitsho izikhalazo zazo or le mibono yazo okungancedisa ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Kuyini elikufuna kumongameli Mnangagwa njenge-MDC?
Njenge-MDC sile problem ngendlela even i-election le edlulileyo eyahamba ngakhona, ngoba ama-results agcine edeclare yi-court engazange aphume kahle from ekuvoteni kwabantu lezek. Konke khona lokho yikho ukwenza kube lama problem esiwabonayo ngomnotho welizwe lokuthi abantu abangaphandle labo babuye bazo investa, ngoba ipolitics iqakathekile ukuthi nika abantu confidence ukuthi babuye bazo investa eZimbabwe, ibe kube lula ukuthi abantu benze ibusiness eZimbabwe from ngaphandle. Le ndaba ze corruption, so zinengi izinto njengathi thina njenge-MDC sifuna ukuthi sizicacise kuyimongameli.
Yena limemukela ngcono kulo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, njalo akusoze kube lokutshengisela.
Well, akusikho ukuthi simbona ngcono, I think ukuthi yena uvumele ukuthi sihlangane laye, unlike umongameli Mugabe wayevele engelandaba lathi lokuthi sikhona noma asikho. Wayefika lapha nje instead ahlangane lama
lama Black Americans aba yibo aba adebekhanya be supporter izenzo zakhe and thina isizalwane zeZimbabwe vele wayengela ndaba lati or even ukuthi azame lokuthi engage. So siyakwamukela ukuthi umongameli Mnangagwa ubona kuyi uqakathekile ukuthi engage izizalwane zeZimbabwe. Ekutshengiseleni kungenzeka ukuthi sizotshengisela kuzedependa ngokuthi ama-crowds akhona simi kanjani ngomgqibelo masifika lapho.
Umnumzana Dan Moyo yisiphathamandla sebandla le-MDCT khonapha eMelika obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseVirginia. Uhulumende uthi usemise kancane ukuthengela amalunga edale lephalamende kanye labaphathi ntambo bakhe izimota ukuze asebenzise imali enlutshwana alayo kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kubika obathabile Masuku.
Pambilini uhulumende ubefake ingcosana nje engatsho lutho ekulwisaneni lomkhuhlane owekholera enengi imali ibe ivela emankampanini azimele wodwa. Ngokutsho kukamphathi ntambo wezemali elizweni umnumzana Mthuli Ncube, uhulumende uhle wahambisa imali ekulwisaneni lekholera. Uhulumende ulohlelo lokuthengela abasanda kukhethwa ukumela uZulu edale lephalamende kanye labaphathi ntambo izimota zezinga eliphezulu. Okwesikhatshana bese kukhanya engani uhulumende uzaqinisa ikhanda engagqize eqhakala ngokuthi uZulu uyakhathazeka ngezinto eziningi ezigoqela ukuhlaselwa yimikhuhlane. Abantu abaningi baveze ukulijabulela lelinyathelo, omunye wabo ngumnumzana Robson Ndlovu othi isikhathi sezimota sizafika okwamanje kumele abantu batholiswe ukudla lesimo selizwe siqale silunge.
Hayi abami sikuthatha izimoto ukuphiwa izimoto bazaziphiwa kungaba right kungaba normal kungaba le mali emabhenki sebezaphiwa ngoba le mali ziyabe zezikhona.
Umnumzana Mqhele Dlodlo uthi akwenzi ukunika abantu izimota ngesimo esikuso njengelizwe ngoba lingahlalisekanga.
Singanika izimota sofasikele asikele situation eZimbabwe. Isituation eZimbabwe kathesi is it okay ukuthi ama MPs eqase ukuhamba ngezimota sikhangela economy vele thini lokhu zenizwe so far alikho stable and then abantu beqase ukuhamba ngezimota why singaqala silungisise umumo welizwe.
Laloba kwamanye amadolobho abantu abaphila ngokuthengisa bexotshwa ezitaladeni zakobulawayo abathengisayo lokhu beqhubekela phambili ngomsebenzi wabo lalapho becetshiswe ukuthi bake bame. Amapholisa kakhansili lokhu exotshanisana lalabo abathengisayo babopha inkani lanxa bengadudulwa babuyele lapho abaxotshwe khona. Umnumzana Mbongeni Dube uthi ikhansili kumele isebenze ibone ukuthi iyaqondisa lokhu ngoba ingubaba, ngakho ubaba kumele aqondise abantu bakhe ngokupha laba bantu indawo zokuthengisela.
I think abantu laba abathengisayo kumele bephiwe indawo, kumele bethengisele kizo bengahambi bethengisela yonke indawo so that into zakhona ziyacontroleka. I-city council has to deal with that because bona they are the owners of the town. Uba bengakontrola ngumntwana akwenzi.
Umnumzana Mqhele umphathi ntambo wezemali omutsha umnumzana Mthuli Ncube uqale umkhankaso wokubuthanisa imali engaphezu kwezigidi ezingamachumi ayisithupha i-64 million. Uncube uthi uhulumende ukhethe ukuthatha lawa amanyathelo ukuze kulungisiswe ezempilakahle phambilini kokuqakathekisa izimota. Amalunga edale lephalamende kumele anikezwe izimota ezezinga eliphezulu ezifana lama-Mercedes Benz, ama-Range Rover, lama-Toyota Land Cruiser, kuthi abasekeli babo banikezwa ama-Mazda B50 kanye lama-Mercedes Benz sedan. Uhulumende kaMnangagwa ulabaphathi ntambo abangamachumi amabili 20, abaphathi ntambo bezabelo abalichumi, labaphathi ntambo ababili emahofisini abasekeli bakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi. Uhulumende ukhangelelwe ukusebenzisa imali engangezigidi ezingamachumi amabili ukuthenga imota zabantu abangamakhulu amathathu lanhlanu abang 350. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kulabanye asebesole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathintambo bakhe lanxa wayethembise ukuyinciphisa ikhabhinethi yakhe. Izolo umongameli Mnangagwa ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathintambo wogatsha lwezomvikela olwe-state security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. Unqube ulembali engathakazelelwa ngabanengi abamethesa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni umnyangako bekhethe abaphathintambo abangamashumi amabili, kodwa sebengamashumi amabili lanye ngemva kokukhethwa kukancube. Ngasikhathi sinye umnyangakwa ususe umsitheli umnumzana Tobayo Wamudede esikhundleni sakhe wamthathisa impentsheni. Kuthi omabhalane abafana lomnumzana George Charamba bona baphiwe ezinye izikhundla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi i-cabinet ibe nkulu. Abaphathi intabo bevele sebebanengi nxa bengu-20, bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abaphana omunye lathi lami ngisele eceleni asondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona, abe sengezelela abatsha. Ngikhuluma manje ungakhangela lokho esingathi ngumuda kumbi section 225 we-constitution eZimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service. Lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abacuphi, kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele, kumele aphungule abantu baningi kakhulu.
Uncube ngumuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela. Ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende. Ungathini ngalokho?
Ye, khona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo, owenza abantu basuthiseke ngaye, abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu. Kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe. Ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngu-president, nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba bakade, nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle. Okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi. Kodwa phezu kwakho konke, njengoba ngishilo, upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo.
Phakathi kwezigaba zonke zelizwe, iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo. Ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera?
Kube yikwehlisa kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government nalowe-health elwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane, isifo sehudo lesikholera. Kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo, ngoba kufa abantu, kuvalwa izikolo, kuma impilo elizweni. Kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni, hhayi ukuthi kubhodwe. Angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusha oba
babuncube okhangele abaxuphi izinsoli zelizwe bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi uophethe eHarare ukhona kodwa uminister okhangele iprovince kaqhakathekanga kangako endaweni yedevolution bekufanele ukuthi kudevolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isekelo sombuso esibe ngakhona kathesi abe MDC abayiba bawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi bebaphethe iHarare yibo kufanele ukuthi babe yiba balwa lesifo sohudo leso kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya zokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga kumele kuhlonishisekelo sombuso iHarare yavotela iMDC umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu weMDC obulawayo ngumuntu weMDC emathebeni North umuntu weMDC kwezinye indawo ngabe zani uPF yikho lokho kwakuthishwa lukhetho
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Ukuhlaziya udaba lokuxotshwa kwabathengisa esitaladeni ngamapholisa sixhume othengisa ePlumtree umnumzana Trimon Pofu lo councillor weHarare umnumzana Gilbert Hadebe osungula lingxoxo.
Ukuxotshwa kwabantu esitaladini akusoze kusilimaze thina ngoba ayisiyonto enziwe yikhansili njengoba usazi ukuthi vele lathi kade singakaqalisi ukuhlala phansi ilanga lanamhlanje vele kade siku-induction i-meeting eba yi-meeting yakuqala eyokufundisa ama-councillors ukuthi umsebenzi wenu lizawuqhuba kanje kanje ayisiyonto qaliswe yithi but yinto eyebangwe yikuthi kube lo mkhuhlane lo ongene eHarare osofuna ukuthi ubanjwe ungakayi phambili
Mpofu njengabathengisayo ngubani elimsolayo lapha ngumunicipala ngamapolisa kumbe nguhulumende
mina engakutsho ngikhuluma ngithangele iPlumtree ngaqala ngokuthi ngisole umunicipala ngoba nguye engiqale ukumbona ibhodabhoda imemezela ukuthi ama-vendors azamele asuke emgwaqweni ngibe sengisola amapholisa ukuthi lawo athathele umsebenzi wawo phezulu ngoba thina ngokwazi kwethu kumele kube ngumunicipala ochoyo okwakuqala abhode enze awareness campaign indawo yonke etshele ama-vendors ngakungabe kunohlupho olukhona okwakathesi ukuthi ama-vendors abhode zetshele ukuthi amele asuke emgwaqweni nambona ngani konke lokhu kuza ngokuhlukuluzwa ngoba umkhuhlane lowu oyenzakalayo imbangela yawo iphuma engcekezeni emele ukuthi isetshenzwe ngumunicipala umunicipala kayenze umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo njalo esebenze enanzelela ukuthi imali ayisebenzisayo iphume ebantwini
abanye khona ngapho eHarare Hadebe bathi ukuthathelwa impahla yabo sokubafake esimeni esibi kakhulu ngoba akabasela indlela yokukhusela imuli zabo ungathini ngalokho
liqiniso lonelo abalichoyo njengoba sisazi ukuthi imisebenzi vele silidubo elizweni lethu especially khonapha eHarare eyiyo i-capital city yelizwe leZimbabwe enyazisa kakhulu uhlupho lwabo nami ngikhala ndawonye labo ngibazwisisa ngoba ngiyazi ngihlezi phakathi kwabo akula msebenzi and baphila ngendlela yoneyo esiyithi yona i-informal trade and ludubo olukhangelane lomntwana esingathi otherwise i-percentage yomntwana weZimbabwe enkulu kakhulu
Mnumzana Mpofu
mina engathanda ukubana ngoxwayise uhulumende la ephezulu ngizwe ukuthi u-finance minister ubonakale vula isikhwama sokuthi usicela uncedo ebantwini beZimbabwe ukuthi bancediswe kulo mkhuhlane okokuqala mina ngithi uhulumende wezano njengoba ethe yena unqobile kulolu khetho kazenzele yonke into isemandleni akhe angicabangeli nga indlela ubaba upresident ade ekhuluma ngayo ethembisa labantu beZimbabwe ukuthi uzakwenza kuhle engavote kulolu khetho oluzayo thina sithi kayenze into ayivotelwe ngabantu nxa kuyikuthi uvotelwe ngabantu for sure but engicina ngakho yikuthi nxa kuyikuthi kakhethwanga nguZulu weZimbabwe kuzamehlula ngesembuya kubomanisipala bezindawo zonke ejikelezi kabayenze umsebenzi wabo kuqala baqale baqede abantu balathe amanzi ahlanzekileyo abantu balahlele izibi endaweni eziqondileyo njalo izibi zisuswe lapho kuphila khona abantu especially emadolobheni labo kwakugcwele khona abantu izibi ziyendaweni yazo imikhuhlane enje kasoze sibe sikhuluma ngayo eZimbabwe especially singabalo khulumende okhethe ngabantu okwesibili sibe nabo manisipala abayenza umsebenzi wabo
akuyiphethe councilor Hatebe
engingakutsho yikuthi kathesi ama-councillors wonke eZimbabwe sekhethiwe sebekhanyelane lokusebenza labo parliamente bethu sebekhethiwe ukuthi labo basebenze okutho ukuthi njengoba omuzwe oyikhuluma ngivumelana laye ukuthi uhulumende makenze iparty yakhe esikukhangelele thina njengabantu abaku-council yokuthi lokho okulotshiweyo ku-constitution yeZimbabwe ukuthi uhulumende nge-department le-finance bafuze babe le mali abayinikeza kubo council ukuthi bakwanise labo ukuthi bayenze imisebenzi yabo singakhangela kuka ngemuva sizabona ukuthi ama-council alodubo olukhulu ngendaba yokungancedwa nguhulumende phezulu sikhangelela ukuthi uhulumende le-parliament bahlale phansi bakhangelane lalokhu okukwenzekele eHarare ukuthi babone ukuthi ngesikhathi esizayo kungamiswa njani kungayenzakali futhi.
Umnumzana Thamsanqa Hatebe lo mnumzana Trimompofu kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.